Nzvimbo inosvikira vanhu iyi haina kumira zvakanaka sezvo ichiisa upenyu hwevanhu padanho rakaomarara. Pari zvino pavhuti pane vanhu gumi vakachengetedzwa zvichitevera kupinda munyika kwavakaita vachibva kuZambia. Dzimba dzinogara vanhu hadzina magonhi, hapana magumbeze, hapanawo mvura yakachena, magetsi, chikafu nezvimwe zvakakosha kuitira kuti munhu ararame zvakanaka uye kuti asabatwe nechirwere. Chikoro chevhuti chinonzi chaifanirwa kunge chakagadziriswa nekuvakiridzwa nebazi rezvekuvakwa kwezvinhu vanhu vasati vagariswa panzvimbo iyi, asi izvi hazvina kuitika. Kusamira zvakanaka kwezvinhu pachikoro ichi kwakabudawo pamusangano wakaitwa neChina pakati pegurukota redunhu reMashonaland West, amai Muliswa Chikoka nemasachigaro emakomiti ari kuona nezvekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mukuru wezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Wenceslas Nyamayaro, vakati pari kuchengeterwa vanhu ava hapana mvura, magetsi, zvekudya uye pamwe nemagonhi mudzimba dzavari kugara.
Hapana mvura, magetsi, pamwe nemagonhi. Zviri kuedza kugadziriswa, asi chine basa ndechekuti tose tiri kuita mushandira pamwe.
Dr. Nyamayaro vakati pagere vanhu ava hapanawo utsanana, zvekuti mararamiro avari kuita anotyora kodzero dzavo zvakanyanya.
Ndinofunga kuti takambotaura kuti nzvimbo iyi haigarike. Nekudaro kana takatarisa maringe nezveutano, hazvina kunaka kuti tichengetere vanhu ipapo. Tinofanira kuona kuti kodzero dzavanhu hadzisi kutyorwa.
Mukuru webazi resocial welfare muMashonaland West, amai Agnes Mutoo, vakati vanovaka zvivakwa zvehurumende vakaudzwa kuti vagadzirise nzvimbo iyi, asi hapana zvavati vaita kusvika pari zvino.
Public Works vakauya vakatarisa zviri kudikanwa, asi kusvika pari zvino hapana chatichamboitwa. Tinoda kuti vagadzirise zvose zviri kudiwa kuti zvigadziriswe.
Asi mukuru wePublic Works mudunhu iri vatshaimo Muchizwa vakatiwa vasati vatengerwa zvinodiwa kuti vagadzirise midhuri iri kugara vanhu ava pachikoro chevhuti.
Pachine zvinhu zvekuti zvichida kutengwa tichiita zvinoita basa racho, zvikatengwa tonoita basa racho, especially takatarisa kunhau yeplanting nemagezi. Izvo tikuti tikange taidentify kuti pari kudiwa chakati nechakati, isu tautesa mari kwezishezi kuyeu. Saka heuti inokwasenge yakuchitaudzana iyo nezi neresocial welfare, because resocial welfare ndo vari kuita maquarantine centers.
Vachitaurawo pamusangano wanhezuro, amai Muliswa Chikoka vakati havasati vawana rubatsiro kubva kuhurumende kuburikidza nekomiti yeNational Task Force, kunyange komiti iyi yakavaudza kuti vanyore zvose zvavari kuda mudunhu ravo.
So I trust kuti izvo chinozongonzi mashwes chiyai mutorechi your lot anditi and then doc ndova nezvangu vakuta kuenda, because we've got centers. I think in mashwes we've actually got 30, isn't it doc? So I think chiyangonzi chiyai toreka one and then according to my needs and kukura kwe center tichi distribute the PPEs.
Kusarongeka kwehurumende kuri kubudawo munzvimbo dzakawanda dzakachengeterwa vanhu vakamirira kuongororwa COVID-19 vasati vabvumidzwa kuenda kudzimba dzavo, sezvinodiwa nesangano reWorld Health Organization sedanho guru rekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zimbabwe ine nzvimbo nomwe dzakachengeterwa vanhu vakabva kune dzimwe nyika vari kuongororwa COVID-19 vasati vabvumidzwa kuenda kumisha yavo. Mune imwewo nyaya, kanzuro yechinhoyo yatanga kupaza zvivakwa zvanga zvichitengeserwa zvinhu nevanhu sezvavakataurirwa nehurumende. Mutauriri wekanzuru vatichaona Mulauzi vati vanhu pachavo ndivo vari kupaza zvivakwa zvavo, sezvo vakaoneswa kuti vakaita zviri kunze kwemutemo.
Isu sekanzuro yechinhoyi tinoshanda nemastakeholders edu zvakanaka. Ndofunga maona vanhu vachibvisa zvivakwa zvavanga vaturikidza pade zvakavakwa nekanzuro aya atinoti masuperstructure, kuratidza kuti isu takaenda nekuno vanomirira vemaSMEs ndokuvaonesa donzvo redu rokugadzirisa taundi yedu nokuita kuti vashandire pakanaka.
Asi vanomirira vagare muchinoi vaClifford Kupeko vati havasi kufara kuti vanhu vari kumanikidzwa kupaza zvivakwa zvavo zvavanga vachitengesera kuitira kuti vararame sezvo vanhu vakawanda vasina mabasa munyika.
Hakuna mabasa ende naizvozvo ndipo pega panokwanisa panga pachikwanisika kuti vanhu vawane zvirarame. Saka kunyange zvazvoni zvichinzi izvoni nzvimbo dzavari kutengesera hadzina kukodzera. Ndiri kufunga sekuti hurumende iri kumhanya deyasiya vanhu kusvikira zvinhu zvastabilizer.
Hurumende yakazivisa makanzuro ose munyika kuti achenese maguta munguva ino yekuvharwa kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.